41 years tichi inge tatoa nyika kubva ku Britain ndinoona pane kunoona kwakanyanyisisa zvakanyanya kuti nguva yatiri iri kutirwadza kupfuura nguva yatanga tiri pasi pemabhunu zvinhu zvisinganakidze kutaura asi ndo mashoko akawandisisa ari kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika macho.
Kana mukatarisa nhoroondo yekuzvitonga kuzere kweZimbabwe 41 years, chamunoona chamunofara chakaitwa neZimbabwe mukuzvitonga kuzere murusununguko ndechipi?
Chinhu chinondidadisa ndechokuti Zimbabwe yakutongwa nevanhu vatema chekutanga. Chechipiri, Zimbabwe yakava parwendo rwakasimba rune chimbi chimbi rwekudzidzisa zvizvarwa zvenyika kutaura kuenda kuchikoro nekuvapa simba rakawanda rinobva muakademia. Asi zvinhu izvozvo zvadzoka zvotiruma kuti nekudzidza kwaita vanhu vekuZimbabwe vadzidza zvoshaya kuti zvavadzidzira chii nekuti mabasa acho hapasisina. Asi kudzidza kwavo kwakandipa kurudziro yakasimba nekufadza kwakanyanyisisa chaizvo.
Pane zvadii zvakaitwa neZimbabwe here zvaisina kuita mumakore makumi mana nerimwe iwayaya?
Hongu, ndinotarisa kuti Zimbabwe takava nekurwa kwakasimba kuti tive nenyika yedu yeZimbabwe. Vakuru vedu vakatitungamirira mukurwa hondo yechimurenga vanga vane vimbiso yekupa kodzero kuvanhu. Asi vakapa kodzero toti 1980 tichipinda mukuzvitonga maybe nguva shoma shoma. Asi makodzero iyoyo yakatorwa ndobva yapiwa mumaoko oro mumasimba ivanotungamirira ndobva zvaperera ipapo. Zvinhu izvozvo ndozvatisvitsa patiri pano nekuti kodzero kana kuti simba iroro riri muvatungamiriri vanotungamirira nyika yose vanova vashoma shoma ndozvaondonga nyika yedu yeZimbabwe. Zvinova zvinhu zvinonzwisa tsitsi zvakanyanya neyatinoti potential kana kuti tarisiro yekunge nyika yedu yaifanira kunge yasvika.
Kana dene manga muri chipangamazano chehurumende, chii chamaivaudza chamunoona sekuti chinofanira kuitwa nokukurumidza?
Ndoda kuti ndidzokere pa2017 muna November vamunangagwa semutungamiriri wenyika iye zvinezvi akabata matomu vaifanira kunge vakaita zvavakavimbisa vanhu pavakapinda muna November 2017 kuti ndichaenda kuvanhu ndichaita zvido zvevanhu. Asi iye zvino vamunangagwa vakabuda mugwara iroro rekukwanisa kumira nevanhu nekunzwa zvichemo zvevanhu. Instead mubvunzo wamabvunza vamunangagwa vari kuita kumbunikitsa zvizvarwa zveZimbabwe kuti kana usiri weZanu PF unofanira idza kugara mujeri kana kuti unofanira kunge uchita toe the line maZimbabweans kuda nyika yedu vari muZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe. Saka ipapo ndo pane dambudziko rinobva pamubvunzo wenyu yekuti zvinhu izvozvo kana vasati vazvitarisa vatungamiri kutaura mapoliticians hakuna kwatiri kuenda.